manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikumi 27 2019 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi vagari vekudomboshava votadza kuwirirana paurongwa hwemugodhi wematombo uri kuda kuitwa munzvimbo yavo gurukota rinoona nezvevashandi amai Sekai Nzenza vanoti vachaendesa kudare remakurukota chikumbiro chakaitwa nezctu nevamwe vana muzvinabhizimusi chekuti hurumende imbosendeka parutivi danho rekuti munyika musashandiswa mari dzekunze vemabhizimusi vochema-chema kuti kusashandiswa kwemari yekunze kuchaita kuti vatadze kutenga zvinhu zvavanoda kunze kwenyika iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC vagari vekudomboshava mudonho remashonaland east vanonzi havasikuwirirana paurongwa hweimwe kambani yekuchina iri kuda kuparadza gomo rinoyera riri munharaunda yavo kuti igaye matombo ekuvakisa thomas chiripasi anotipa nyaya inotevera
vagari vemudomboshava nhasi vatadza kuwirirana pamusangano wavaita nenhengo inovamirira muparamende vaenergy mutodi kanzura weward 4 vatapiwa murima mambo chinamhora vanomirira dunhu iri pamwe nevamiriri vekambani iyi vamurima avo vane venhengo yemdc vaudza studio 7 kuti vari kuda kuti kambani yemachina iyi ienderere mberi nekuchera gomo iri vachiti kuuya kwekambani iyi kuchasimudzira nzvimbo yavo
honorable mutodi vari kuuya vachimirira musha vachiti handisi kuda machina kuti anga achiita this project muno muward 4 vachiti ivo vachada kuvhoterwa saka ivo vari kuda kuti vanhu vave vanovasapota kuitira kuti pavachazodzoka zvakare but pari zvino hatisi kutaura nyaya yevhoti inyaya yedevelopment kuitira kuti nharaunda yedu inge inobudirira nekuti vanhu ava vane zvavakati offer secommunity zvavaroda kuti tinge tichibatsirwa nazvo taa more than 40,000 maholds asina ane kliniki imwe chete saka ipapo takavati munokwanisawo here kuti batsirawo vakati hongu tinokwanisa kukuitirayo tine zvikoro 5 maprimary schools tine 2 masecondary schools saka tikuda kuti tinge tinowedzera we are not talking about votes but we are talking about development
asi vamutodi avo vabva panga pachiitirwa musangano uyu tisati takwanisa kutaura navo vanonzi havasi kuda kuti kambani yemachina iyi ibvumidzwe kugaya matombo emugomo regarimo vamutodi vaudza studio 7 parunhare kuti kambani iyi ikabvumidzwa kugaya matombo emugomo iri zvichakanganisa nyaya dzekushanyirwa kwemapako emudomboshava ayo akabatana negomo iri uye zvichakanganisawo hutano hwevanhu vari munzvimbo yakakomberedza gomo iri sezvo pachizobuda huruva pakugaiwa kwematombo aya mambo chinamhora varamba kutaura pamusangano uyu vachiti vachatevedzera zvose zvinenge zvabvumiranwa nevagari venzvimbo iyi mumwe mugari wemubhuku rekwazimbiru vafungai chimugoti vatsinhirawo zvataurwa parunhare navamutodi
in national heritage site domboshawa yakanaka and ma tourist ari kuya mudomboshawa zvirikwanisa hurumende mari machina kana achiita zvinhu zvavo anosiya vauraya but havasi kutiudza in terms of degradation kuti vachaitei nemakomba so far hurumende iri kutotambudzika kuepworth neblackpool toenda kwana mutoko the same saka kuti tisirwe nyika yakadaro toona zvisina kukodzera plus dzimba dzedu nyange vakati hadzisi kubviswa dzimba dzedu some of the houses they are substandard they are not up to standard in terms of impact dzinogona kuaffectwa they cannot guarantee that one iwo kana vakuita zvinhu zvavo vanogona kuisa zvinhu zvemunzeve zviyezvi vachizviprotekta ko zvirema nevamwe vanenge uri muraini vanouyawo here vachitigovera zvemunzeve
Mumwe mugari wenzvimbo iyi vaBarnabas Machadu vatiwo gomo regarimo ndiro ravanoitira chivanhu chavo nokudaro kambani yemachina iyi haifanire kubvumidzwa kuenderera mberi neurongwa hwayo.
Iyi projekti tatoiramba kuti haifanenge ichiitwa igomo redirika iri regarimo igomo rinoera ndo premountain yediyo iyi zvese chivanhu chichiitwa imomo chinofanira kuitwa chiitwa mugomo medu Dombosvaho saka tiri kuramba kuti projekti haifanire kuitwa.
Asva William Moss vanoshanda nekambani yeGeo Global iyo inova chipanga mazano chekambani yemachina iyi yeChina Ayujiali vati kucherwa kwegomo iri kuchabatsira vagari vemudomboshava mune zvakawanda uye zvichaita kuti vazhinji vavo vawane mabasa.
Vagari vemuno kunyanyanya vachabenefita kubva kuemployment then also indirect benefits from the quarry project. Pese panoitwa quarry pachaitawo mamechins anotengesa quarry. Pachaitawo vanhu vanenge vachimanya vachitichi kwedu kune kwari yamutore kwari yakadi yakachipa.
Vamwe vagari vanga vachibvumirana neurongwa hwekambani yemachina iyi vasaina magwaro avati vachaendesa kune vanoona nezvemagariro akanaka munharaunda veenvironmental management agency kana kuti EMA vachitsigira urongwa hwemachina uhu. Vasiri kubvumiranawo neurongwa uhu vatiwo vachanyora tsamba yenyunyuto yavachaendesa kuEMA. Ndakamirira Studio 7 kudomboshava, ndini Thomas chiri pasi.
Gurukota runona nezvevashandi amai Sekai Nzenza vanoti vachaendesa kudare remakurukota chikumbiro chakaitwa neZCTU nevamwe vana muzvinabhizimusi chekuti hurumende imbosendeke parutivi danho rayakatora rekuti munyika mushandiswe dhora remunyika chete kwete dzimwe mari dzakaita semadhora ekuAmerica, pula kana rand. Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vakaudza Studio 7 nezuro kuti vashandi vacharatidzira nyika yose kana chikumbiro chavo chisina kutambirwa sezvo hurumende isina kunge yavasuma. Izvi zvakatevera musangano pakati pevashandi, vashandirwi nehurumende weTripartite Negotiating Forum wakaitwa nezuro. Amai Nzenza vanoti hurumende iri kuedzawo kuti irerutsire vashandi vayo nekuvapa zvikwanisiro zvokuti vakwanise kushanda. Mumwe mukuru wesangano revarairidzi reZimta vaSifiso Ndlovu vaudza Studio 7 kuti vashandi vari kuda mari inosvika pazviuru zvina nemazana matanhatu zvemadhora zvinoenderana nezviri kutaurwa neConsumer Council Bread Basket zvekuti munhu anoda kuti ararame. Pari kutarisirwa kuti svondo rino pachaitwawo musangano wechimbi chimbi weNational Joint Negotiating Council pakati pehurumende nevashandi vayo wekuzeya nyaya dzemari dziri kupa kuti vamwe vashandi vaende kumabasa mazuva mashoma pasvondo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata amai Nzenza akatanga nekuvabvunza nezvemusangano weTNF.
Ndinenge ndakamirira government pamwe chete nemamwe maminista. Maminista ndinenge ndinawo vanenge vari 7 vachibva kufinance kana industry and commerce. Hatisati tanyatsogara pasi kuti tichinyatsoita chibvumirano chekuti vakamirira government ndevapi. Uyewo ivo vematrade union vachagarawo pasi vondipawo vanhu 7, maemployers ondipawo vanhu 7. Ini ndiri ini ndinenge ndiri mubati wechigaro. Topota tichiti kana panozonetsa panogai nguva inei tinofanirwa kugara pasi. Saka takabvumirana negroup kuti vachinogara pasi vatinoti technical committee ndo gurupu manje iri kugara pasi kuti tione zvokuita nezvichemo izvi kuti zvisvike kumusoro, zvisvike kwazvinofanirwa kusvika zvichemo zvevashandi vomusangana kwatakaita nezuro unonzi TNS.
Tiri kunzwawo kuti vashandi nevamwe vemabhizimisi vanenge vari kuti vanga vachida kuti dare remakurukota rizeye zvakare nyaya yekunza dhora remunyika. Vakati vanga vakukumbirai kuti muende kudare remakurukota, zviri kufamba sei?
Ndo zvavakataura havo vati hatisati tanyatsogara pasi nekuti daro remakurukota vakurava kabineti. Pamutemo chaiwo vanofanirwa kutumira marecommendation. Marecommendations ndeyekuti tichitanga tichifunga kuti dai mafamba makadai kana kuti dai madzora makadai ndo yatinoti recommendation. Recommendation haizi order nekuti bisai icho nokurumidza. Aiwa kusi kutaurirana kwavo, kutaurirana kupanana mazano. Chandakati vakatipa mazano nekuti mbonoudzaiwa vakuru kuti zvinhu zviri kurwadza izvi. Tanga tati dai madai Saka zvavakataura nezuva rine chandakanyatsobata chekuti ndingainde ndosvikoti dai madai iri recommendation. Hatifanirwi kuti tivape order, tinofanirwa kuvapa recommendation. Saka ndiri kutarisira kuti ndichainda nemarecommendation iwayo musi wechipi.
Tombotarisa iyo nyaya yekuwedzerwa mari kwevashandi vehurumende, zviri kufamba sei parizvino?
Iko zvino tichiri kutaurirana zvakare. Vehurumende vanenge vari pasi peNJNC kana kuti Apex Council varifanirwa kusangana mangwana. Vanofanirwa kusangana sekuti kungoti yezvinopandiri handina deti chairo, asi we know kuti iagent meeting iri kudiwa kuti NJNC vagare pasi taura nyaya yemasalaries uyewo nemagariro evanhu. Hatisingotarisira mari chete, tiri kudawo kutarisira kuti vashandi vaone ugaro hwakanaka, dzimba dzakanaka, transport.
Gurukota rinoona nezvevashandi amai Sekai Nzenza vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vemabhizimusi vari kuchema-chema kuti kusashandiswa kwemari yekunze kuchaita kuti vakundikane kutenga zvinhu zvavanoda kunze kwenyika, sezvo mari yekunze isiri kuwanikwa kumabhanga. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera kutarwa kwemutemo unorambidza kushandiswa kwemari dzekunze kwenyika, vemabhizinesi vanoti zvinhu zvichavaomera. Mumwe muzvina bhizinesi anotengesa midziyo yemagetsi yaanotenga kuSouth Africa, vaTencent Madzire, vanoti pane zvinhu zviviri zvichaitika. VaMadzire vanoti zvinhu zvichadhura nekuti vanenge vave kutenga mari ichidhura pamikoto, kana kuti zvichashayikwa kana vakashaya mari yacho yekunze kuitira kuti vanotenga zvinhu kunze kwenyika.
Zvinhu zvichawedzera kushomeka mashops nekuti isusu kwatinohodha tinohodha neUS, kana taenda kuSouth Africa tinohodha nerand. Saka kana government ichiita haichada kuti shandise maUS nemaranzi wayo, isu hatichakwanisa kuenda kunohodha nekuti havadi mabhondi.
VaDaniel Zororo vanotengesa zvekudya zvavanohodha kunze kwenyika vanoti zvinhu zvichashayikwa muzvitoro sezvo panenge pasina mari yekudzokera kunohodha.
Kwafekta zvinopera mashops ndokwafekta kwanoenda
Vakapanobata chigaro chasachigaro wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vanoti mabhizinisi vanenge vave kuwana mari kubva kumabhanga avo, kwete kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ. Dr. Murefu vanoti kunyange hazvo pasati pave nemunhu ati avaudza kuti akawana mari kubhanga rake, vane chivimbo chekuti mabhanga achapa vemabhizinesi mari yekunotenga zvinhu kunze kwenyika. Mutauriri weRBZ vaAlson Mufiri vanoti vemabhizinesi vanoda mari yekunze vanofanirwa kuenda kumabhanga avo sezvinodiwa nemutemo. Mumwe mushandi muzvari Sylvia Kachere vanoti kubhanwa kwemari yekunze kwakanakira vashandi sezvo zvinhu zvanga zvave kukwira zuva nezuva.
As an example, ndakapinda chikeni mune US dollar price ne bond price RTGS atitika, but RTGS you find it is 10 times more than the US dollar price, which is inini kwandiri zvakandichipira kuti ndishandise price yekuma US dollar. Saka ndine pressure yekuti ndinonotsvaga US dollar here, but now since this is legal tender kureva kuti handisisira that pressure or that need yekunotsvaga US dollar street. Saka I have no pressure yekuti izvo ndinditsvage.
Hurumende yakazivisa nemuvhuro kuti munyika muchange mave kushandiswa chete mari yemabhondi neRTGS mukutenga nekutengeserana danho riri kutambirwa zvakasiyana munyika. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Panonzi pave nekusawirirana mumasangano evarairidzi zvichitevera mashoko anonzi akataurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube ekuti hurumende yakakumbirwa nevarairidzi kuti itore matanho ekumiswa kwekushandiswa kwemari yekunze mushure memusangano wakaitwa nevamiriri vevashandi vehurumende nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa svondo rapera. Masangano evarairidzi ari pasi peApex Council anotire Zimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA Teachers Union of Zimbabwe, TUZ, ne Zimbabwe Democratic Teachers Union, pamwe nemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende, vakasangana nemutungamiri wenyika Svondo Rapera, vachivapira zvichemo zvine vashandi vehurumende. Asi mamwe masangano anosanganisira Progressive Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti PTUZ, anonzi haana kupinda musangano uyu. Masangano asina kupinda musangano uyu anonzi ave kupomera masangano akasangana navamunangagwa mhosva yekutengesa chimurenga chevarairidzi. Varairidzi vainyunyuta nemihuro yavo vachiti vanoda kubhadharwa nemari yekuAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata mukuru weTeachers Union of Zimbabwe kana kuti TUZ vaManuel Nyawu pamwe nemunyori wePTUZ vaRaymond Majongwe. Tatanga nekubvunza vanyawo kuti vanoti kudii nenyaya yekuti varairidzi ndivo vari kunzi vakakumbira kuti mari yekunze imire kushandiswa munyika.
Takatora nguva chaizvo tichida kuti vanzwise kuti zvichemo zvedu mamiriro nemararamiro atakaita zvakambomira sei. Kusvikira takati kana muri kuti nini hamukwanisi kuti mutipe mari muhoro wedu nemaUS dollar. Iye US dollar racho ndora muri kutendera kuti ringe chiseketa mumashops mese umu. Salari yamuri kutipa inini iri muRTGS. Saka kana muri kuti nini hamukwanisi kutipa mari muma-US dollar. Tichangai nzira yekuti US dollar iro ndiyo yemumashops nekuti ndori riri kukonzeresa zvinhu zvose kutambura kwese kwatiri kuita uku sevarairidzi. Inyaya yeUS dollar iyoyo nekuti varidzi vemabhizinesi vari kuchaja zvinhu zvavo muma-US dollar. Saka vakazosarawo vofunga isu taenda kuti saka ndicho chinhu yakadai toigadzisa sei.
VaMajongwe munoti iwo.
Haiwa handina problemu nekutaona vanyawo. Asi pamagwara atakaverenga akawanda takawana vachipembera zvikuru kuti ndo vakarovera hoko pakofini yekuigwa kweUS dollar muZimbabwe. Chinova chinhu chandomukati kana vari vari kuzvitaura vamwe vari kurevesa chokwadi. Asi chinongotinatsa panapa ndechekuti haisi nyaya yekuti isu septz taida US dollar kwete. Asi angaitaura toda mari inotenga. Zvokwadi zvokwadi handifungi kuti tingaende mberi senyika tine mari isiri mari yedu. Asi chikuru kuti zvese kuti titaure kuti tikange tatora rwendo rwatatora rwendo rwatakambofamba. Takamboteya riva murutsvomu tinoziva kuti takasvipa magaro sei. Zvokwadi zvokwadi tingataurei nyaya yekufara kuti taita zvinhu zvedu. Asi kana tisina production kuindastry, kana tiri kuutilize land, kana factory isingashandi, ndiona zvichitinetsa kumberi.
Vanyawo, US dollar rabviswa pamusika. Muchaona here imi mari yemunyika iyoyi yakushanda RTGS nebond zvichiwana simba kuti zvitenge sezvamaichemera imi?
Panotiwa a very strong monitoring system nehurumende tinotyiwa kuti vanoplaga maloopholes ese akafanira kuti chakwidza mapraizi chii, chii chiri kuitika. Nekuti mari iyoyo nyangwe tikaipwa kana 5,000 RTGS mangwana kana nhasi chaiyo, mari iyoyo inoshaya basa nekuti hakuna monitoring system iri kuitika kuti mari iyoyo irambe ichitenga US dollar rikuchasinge rakabviswa iri ringe richishanda rakawanda.
Taurai tinzwa vaMajongwe.
Ndo mubvunzo uri critical wandanga kuti vanyauka nekuti tikapemberera zvinhu zvokuti tachinja mutemo toti izvi ndo zvakanaka tinochema mangwana. Pachirungu anoti in his own admission vanyau vari kutaura kuti vatorwa position iyo vamabhizimisi vatochinja mapuraizi vatokwidza mapuraizi. Vemabhizimisi ava ndivanani? Ndo mubvunzo wekutanga. 90% of my business persons vari muZimbabwe ndeve ZANU PF. Kureva izvo kuti ZANU PF kwachezvayo ndeiri kusabotaja programu yapuresident Mnangagwa wacho.
Vanyawo.
Ndinoshaya kuti sei vaMajongwe vasingafaririwo kuti vange vari mukati mezvinenge zvichiitika pamwe chete nevamwe. So that vasazotere position yavo right now kuti ndovakazodai ndovakazodai because zvinoitika ivo vanenge vasipo ivo pachavo vanozviziva kuti chakaita kuti vasapinde muapice council inyaya yekuti umwe wavo akanga ari vice chairman akatirwa nezvimuda. I think ndoka nebhoni kukondisa because ndivo vaisvika muapice council savice chairman right now as PTZ. By the time yakaitwa puted out I don't know whatever really then havana kufisha zvakanaka kuti tabudiswe chimuapice council. Ndo pane sour grade inoita kuti zvinhu zvisabatane. Those people kwandiri they are very important. Tikunesekana navo kuti why are we not coming together? Tite talk to these issues together. Then issue yekuti these disadvantaged people who are in control of business kwandiri as make sense because I've not kicked out that survey to come up with the say then therefore it is unclear. I don't buy that myself. Matarara vaitawo maJongwe zvimwe zvese we agree but we don't agree on those issues that is lazy.
Aiwa.
VaMajongwe.
Chiripo ndechekuti PTUZ haidiwi vane vanhu vavanosevedza navo vanyawa. PTUZ vanoiona semhandu. PTUZ inoonekwa seMDC. MDC nenge chiona pichi zvedu sezvano nekuti isu hatina divi ratinotora takaburitsa pachena kuti Athletics Council ngaisatore masaidi nekuti riripo time yekuti yakanga yakumhanya ichisapota vamugabe richiti hatidi zvokusapota mapolitical leaders ngatistende nemapositions yedu nanhasi ndozvatiri kungotaura chikuru chatinoramba tichidzokorora panapa ndechekuti dai hurumende yaziva kuti vanhu vanouya kwavari nemasoko vachizotaura kuti ndinganoita zvakati ndinganoita zvakati havadi kuvaka nyika we are very patriotic and hatipi takaenda tichinonyeperawo munangagwa kuti muri kudiwa nevanhu izvo zvinhu zvakashata kunze uko maticha atambura nekuti chokwadi chokwadi maticha ari kunze uko ari kupopota kuti vari kufira kuti vakatengeswa neutungamiriri wemaunion ende chofanira chidzidzo kuti musanotaura masoko amusina kunzi taurai zvakati nemamembers enyu
ndobvadi kutengeswa kwechii takatengesa chii because takapresente exactly zvichemo zvematicha auta nezvaiwayo ndo zvatakaenda nazvo mukatara papepa redu chaichairo raitaura it was speaking to my issues ezvichemo zvevarairidzi kwete zveany other person but takanangana nematicha nevashandi vehurumende because Athletics Council inotora every other mushandi wehurumende saka kuti takatengesa it was just because vamajongwe avo havasi kudawo kuti vange vari pamwe chete nevamwe vanoda kutora that advantage nekuda kuzopota vachiakiza vamwe voramba kuti hatipindimo vakaona kuti paita rupo apa then votora he capitalized on that atigoni kuenda mberi if you take that route
asi takazosiyana futi navanyawo nepamusana pekuti takanga takuona kuti isu hatiri kuda kusapota zvemapati tida kumira ino objective analysis titi hatisapoti zviri kuitwa nezanu pf vanyawo ndofunga vakazongotorao side iro vakaenda his choice buti takangomira tikati hatisi kuda zvokusapota mapati ende ndogara ndichitaurira vanhu handisapoti mdc handisapoti zanu pf ndinomira nesafaring yematichers andtogumira ipapo
avanga vari munyori weptuz varaymond majongwe manzwawo kubva kumukuru weteachers union of zimbabwe vamanuel nyau vaviri ava vanga vari parunare muharare nestudio 7 vari kutsvaga rutsigiro rwekuti vadomwe nebato redemocratic party kuti vazokwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muamerica vakaita gakava nezuro manheru muguta remiami kuflorida pari zvino democratic party ine vanhu vanopfuura 23 vari kuda kupinda musarudzo yemutungamiri wenyika tanonoka wande westudio 7 abata mudzidzisi wezvematongerwo enyika paamest college dr chipo dendere kuti tinzwewo maonero avo
asi ndaona kunge nyaya yeimmigration yambenge yakaoma chaizvo vanhu vese chiri kuitika pandu chekuti madhemocrats haasi kunyanyisa kuita disagree vese vari kudivi rimwe chete ndomaonero angu vese vari kuti panodiwa comprehensive immigration reform vese vari kuti ivo vanoda kuti vanhu vari kuuya kuzosika asylum vari kutiza zvinhu zvakasiyana siyana hondo kubva kunyika dzavo vakwanise kupinda muamerica vasingasungwe zvichiburikidza nemufananidzo wabudiswa makuseni uya wababa vashaika nemwana wavo ane 23 months vachiedza kuswima kuti vauye muamerica saka munhu wese adayira achiti ivo kana vava mutungamiriri wenyika vanenge vachida kuti maimmigrants akwanise kuuya muamerica chechipiri vazhinji vavo vari kubvumirana kuti vanoda kuti pave ne healthcare provision iri universal to some extent but vanosiyana vamwe saAmy Klobuchar vekuminnesota vari kuti ivo vanhu vanofanira kuva nemaoptions emedicare medi-aid pamwe chete neprivate insurance asi vamwewo vari kuti sameya wekunew york vari kuti panofanira kuva neuniversal healthcare kuti munhu wese anokwanisa kungoenda kunorapwa chiro muchipatara chaanoda nyaya yeaffordability yezvikoro mayunivhesiti yambobuda vanhu vanosiyana pakuti anozobhadharira vana vevapfumi ndiani vamwe vanga vachiti ivo maloans emastudents yese anofanira kubviswa asi vamwewo vari kudivi rekuti kana tikadaro zvinoreva kuti nevanhu vanobva kumuri dzine mari vanobvisirwawo mari dzavo
pane zvamaona kusvika pari zvino wamunoona sekuti ari mberi kwevamwe ndiani
ndoona sekuti Elizabeth Warren ari mberi but ari strong pamadomestic issues asi asi very strong pama international issues even panyete migration ninyaye Iran yabuditswa ipapo ndaona kunge va Castro veku Texas vanenge vanombopindirawo vari strong chimwe changachitika mudebate chashamisa vanhu vazhinji pa social media ndechekuti vanhu vanga vachitaura ne Spanish varipo vanhu vatatu vadaira mubvunzo ne Spanish even though mubvunzo yacho yange yabvunzwa nechirungu saka handizivi kuti inhau dzeinclusivity here kana kuti vari kuedza kuapila kumavote emahispanic voters but it's the first time andazvoono zvichitika mudebate yemakandidates muno muamerica.
Mudzidzisi wezvematongerwo enyika paAmherst College Dr. Chipo Dendere vachitaura vari parunare kuAmherst kumassachusetts naTanonoka Wande westudio 7. Vateveri vemaWarriors vanoti vachiri netariro yakasimba nechikwata chavo kuAfcon kunyange hazvo chakarasa mukana neUganda. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo vari kuchema nemikana yakawanda yakatambiswa nechikwata chavo mukuita mangange 1-1 neUganda. Vateveri venhabvu muZimbabwe vane chivimbo chekuti chikwata chavo chicharova DRC nekubudirira kuenda munharaunda yechipiri. Zimbabwe yakatamba zvinodadisa nemakrenze kuUganda asi vakatadza kukunda kuti vatore mapoints ese matatu. Asi mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaSolomon Munashe vanoti Zimbabwe ikadzokorora matambiro ayakaita neUganda inorova DRC nekuenderera mberi nemakwikwi aya.
Nobudira zvakanakisisa bhosi mutambo wari kutamba unonakidza singaiti.
Zimbabwe iruda kukunda DRC kuti ikwanise kupinda pazvikwata zvina zvichapedza zviri pachinhano chechitatu pamagungano ese matanhatu kuti vaende munharaunda yechipiri. Muongorori wemutambo wenhabvu vaLeopold Munende vanoti maWarriors anoziva zvavari kuda vachiti ivo vari kuona Zimbabwe ichikunda.
Vanoziva ivo kuti game rine rinoreva chii kuZimbabwe nekwavari saka vachatongotamba vari motivated. I'm sure game ritinohwina.
maWarriors akadadisa musi uyo akavhura Afcon ndokurohwa 1-0 neEgypt asi vakawedzera mwando nekuita draw 1-1 neUganda mumutambo uyo vaifanira kukunda. vaMunashe vanoti murairidzi wemaWarriors Sande Chidzambwa anofanira kugadzirisa kuvatambi vake vekumberi kuti vakunde.
Pane kamistake katirikuzongodyira kuti hatisi kuzoita confidence yekukanda magobhoro takasvika kugedhi tikuvatamira bhora rotorodzokera mumashure. Tida kuenda kugedhi bhora rotorodzokera mumashure saka ihope tinofanira kugadzira mistake iyoyo towin.
Zimbabwe ikakunda DRC inokwanisa kuenderera mberi zvisinei nekuti Egypt neUganda dzatamba sei. Zimbabwe iri kuda kekutanga kubvira muna 1980 kusvika munharaunda yechipiri kuAfcon. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tichiri panhau yemutambo weAfcon, mutoro wenhau weVoice of America Sande Shomari uyo ari kuAfcon kuEgypt akasangana naKama Billiat naTabani Kamusoko mushure memutambo weMaWarriors neUganda. Ngatinzwei Kama naTabani vachitaura.
Just be patient with us. We appreciate the support. We know as strikers we really need to score goals for us to win the matches. That's it. And we just need everyone right now. We also as disappointed as they are.
Tinotenda zvikurusa nekutitsigira kwamunoita. Hongu tinoziva kuti isu sema striker tofa hotanga kugohesa kuitira kuti tibudirire pamitambo yedu. Nesuwo mutambo uyu watirwadza zvikurusa. Asi tichiendera mberi tichatarisa mutambo watabva kutamba uyu toona kuti tingagadzirisa papi. Nemaondero angu tatamba zvakanaka asi nyaya yatinetsa inyaya yekugohesa. Hapana chimwe chiripo.
What I can say is we created more chances. We failed to convert them. We didn't have luck on our side today.
Chandingakuudzawo ndechekuti tatamba zvakanaka asi tatadza kugohesa. Tichiendera mberi tofanira kugadzirisa nyaya iyi toshandisa mukana wese watinowana kugohesa kuitira kuti tibudirire.
Vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na 8 p.m. apo tiri kutarisa kuoma kuri kuita zvino munyaya dzezvemari. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vagari vekudombo shava votadza kuwirirana paurongwa hwemugodhi wematombo uri kuda kuitwa munzvimbo yavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 27 Hlangula 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ukuqhansa kwentengo ezitolo lapha asikuzwisisi kakuhle ukuthi uhulumende efaka umthetho wokuthi izinto zithengwe ngebhondi kurayithi, kodwa kade mele bekwenze ukuthi beqale befake umthetho wokuthi izitolo zingakhwezi intengo zabo.
Intengo yempahla edolobheni lakobulawayo iqansa nsuku zonke kulandela umthetho wethulwe nguhulumende owalisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe elizweni.
Thina sifuna ukuthi amabandla wonke angene ku-political dialogue, ngoba yiwo abaphethe abantu abaningi, ngoba abakhokheli babo bengavele bechiyana imboni, laba ababalandelayo abasalandeli sibelandela abakhokheli babo.
Abasakhulayo abenhlanganiso ye-Youth Under the Young People's Program Zimbabwe Association bathi kumele inkokheli yamabandla amabili MDC leZANU-PF ihlale phansi ikhulumisane. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi balethemba lokuthi iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors lizadlulela phambili esigabeni esilandelayo somncintiswano we-AFCON. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Intengo yempahla edolobheni lakobulawayo iqansa nsuku zonke kulandela umthetho owethulwe nguhulumende othiwa wona Statutory Instrument 142 owalisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe elizweni kusukela ngomvulo kuyona le iviki, okulinyathelo eselisolwe ngabaningi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ngomvulo uhulumende uvuke ethule umthetho owenqabela uZulu ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ukuthenga loba ukuthengisa. Lokhu sokubangele ukuba abamavinkili amakhulu lamancane bakhuphule intengo yempahla. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Fortune Moyo uthi uhulumende wenze iphutha.
Ukuqhansa kwentengo ezitolo lapha asikuzwisisi kakuhle ukuthi uhulumende efaka umthetho wokuthi izinto zithengwe ngebhondi kurayithi, kodwa kade mele bekwenze ukuthi beqale befake umthetho wokuthi izitolo zingakhwezi intengo zazo, ukwenzela ukuthi loba lowo mthetho wokuthi ibhondi leselilodi selisebenza lapha eZimbabwe likwanise ukuthenga. So kulungile, kodwa kade mele beqale ngokukontrola intengo esemavinkilini ukwenzela ukuthi loba sebefaka lowo munye umthetho senelisa ukuthenga.
Esinye isakhamuza kobulawayo umnumzana Mandla Chuma uthi okubuhlungu ukuthi iholo labantu alikhuphukanga.
Ngithi ukuqansa kwentengo yezinto emavinkilini kuyinto ebuhlungu kakhulu, ngoba abantu imiholo kayikhwelanga kathesi. Uhulumende usakhuluma ukuthi uzakhwezela izisebenzi zakhe imiholo, so izinto sehle zaqonga vele, angazi ukuthi abantu bazathenga bethini, ngoba le mali yamazweni ivaliwe. So abantu bazaphila nzima sibili, kusho ukuthi izinto zizaba khona kodwa zizaswela othengayo.
Esinye njalo isakhamuza kobulawayo umnumzana Thomas Sithole uthi ukuqansa kwentengo lokhu akubaphathi kahle.
Ya, lokhu sokusithwala senzima kakhulu ukuthi kanti thina besicabanga ukuthi uhulumende uyalungisa izinto njengoba esethe imali zemazweni angaphandle zingasebenzi. Kodwa sesikubona kusenzakala entengweni ezitoleni lapha, akusasiphathi kahle. kodwa sinanzelela njalo ukuthi laba kade sebefake imali yangaphandle empahleni sebeguqulile intengo leyana yaba ngiyalapha ekhaya imali leyi ibond. Wazananzelela ukuthi uma kuyukuthi into biyi $10 US manje kathesi sokuyi $100 bond.
Ethi osiphatheleni labo sebeqila abantu bethatha imali yakwamanye amazwe ngemali ephansi.
Silokhu sisakukhangela ukuthi kanti kuhamba kanjani, kodwa kukhanya ngani labo laba abomkambo wangensitha sebefuna ukuqila abantu, ikakhulu bekhangela ukuthi abantu bebengatholanga information egcweleyo evela kuhulumende, ngoba into leyo ijume wonke umuntu. Sebefuna ukuthi beyithathe imali yakwamanye amazwe ngentengo ephansi kakhulu, kodwa ungathi uyakibo futhi uthi uyayithenga nale imali bayakutshela intengo naleyo kade bethengisa ngayo izolo. So sibona ngani sokulobuqili, sebefuna nje ukuthi bebambe abantu ngendlela engaqondanga bethathe iadvantage yomumuntu.
Imali yohlobo lwebond note iyalingana lemali yebulenjini RTGS, njalo kusukela ngomvulo akulamuntu olelungelo lokusebenzisa imali yakwamanye amazwe ethenga kumbe ethengisa eZimbabwe, kodwa lokhu sekubangele ukuqansa kwentengo yezinto okudlulise amalawulo. Kobulawayo osomabhizimusi bakhweze intengo yempahla osekuchiye uZulu ekhathazekile. Kusenjalo kulandela ukwethulwa komthetho wokunqabela ukusebenza kwemali yakwamanye amazwe, uhulumende osekhuphe abantu abahamba behlola intengo zempahla kungela nyathela asebethe balithatha kumavinkili asekhweze intengo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umphathi ntambo obona ngezisebenzi unkosikazi Sekayinzenza uthi uzakusa isikhalazo asinikwe ngabenhlanganiso yezisebenzi yeZCTU labanye osomabhizimusi sokuthi uhulumende kumele ayekele inyathelo aselithethe lokuthi kusetshenziswe idola leZimbabwe kuphela ukuthenga lokuthengisa impahla elizweni, ngoba isimo esikhona elizweni singavumeli ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe lodwa. Umkhokheli weZCTU uMnumzana Peter Mdatsa utshele iStudio 7 izolo ukuthi izisebenzi zizangena emigwaqweni zitshengisela nxa isikhalazo zazo zingemukelwanga nguhulumende. Lokhu kulandela umhlangano wedalele Tripartite of Negotiating Forum elimanyanisa izisebenzi, osomabhizimusi kanye lohulumende.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Abasakhulayo abenhlanganiso ethiwa Youth Under the Young People's Program Zimbabwe Youth Association bathi kumele inkokheli yamabandla amabili amakhulu ezombusazwe aselizweni abathi uMnumzana Nelson Chamisa okhokhela iMDC lo mongameli Emerson Mnangagwa oweZANU PF bakhulumisane ukuze kulungisiswe inkinga ezibhekane lelizwe. Bathi ngoba ukukhulumisana kwababili laba abayibo abalabalandeli abaningi elizweni kuzosiza ekuthini iphele inzondano kwezombusazwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Esinye seziphathamandla senhlanganiso le, uMnumzana Tinashe Nyangunzu, ulandisa ukuba kungani besitsho kanjalo. Kwasekelwa njalo ngomunye wakhe okulinhlanganiso, uNkosazana Fadzai Chaiva.
Thina sifuna ukuthi amabandla wonke angene ku-political dialogue, ngoba yiwo abaphethe abantu abaningi, ngoba abakhokheli babo bengavele bechiyana imbono, laba ababalandelayo abasalandeli sibelandela abakhokheli babo, sokuletha ukuxokozela phakathi kwelizwe. Sifuna ukuthi bona babonisane wenzela ukuthi umuntu wonke olandelayo emuva kwabo layo akwanise ukuthi sibambane sibonisane sikwanise ukuthuthukisa ilizwe lethu.
Ugcizelele ukuba kungani yena labanye abasakhulayo njengaye beqonqosela ekuthini amabandla omabili la akhulumisane ukuze isimo elizweni sizinze, hathi lokho esiyikho khona.
Kathesi sizame i-image, ngabona bakhanyele kwi-image. Nxa kungehlula khonokho sizazama lathi kungena emgwaqweni, sizazama ngokuthi singena emgwaqweni ngokuthula, kungela kuxokozela, kungela violence, ukuthi basizwe. Ngoba kathesi sisebenzisele lithuba ukuthi basizwe, ngoba noma singayala sihlezi siyafa futhi ngapha emgwaqweni siyafa. So sesesiphonga uzinikela konke konke ukuthi kuphume kuphela, ukuthi sithuthuke kuphela. So siqale ngale ndlela elokuthula ukuthi basizwe.
Abasakhulayo laba bathi ngoba lanxa sezikhona inkulumo eseziqhutshwa zamabandla ezombusazwe ngaphansi kohlelo oluthiwa Political Actors Dialogue POLAD, ababoni ziletha umahluko nxa zingagoqeli i-MDC ekhokhelwa nguChamisa. Bakhuthaza umnangagwa lo Chamisa ukuba balalele izikhalazo zabo, hathi ukuqinisa amakhanda ngoba kuthiwa sivelela uhlangothi lwabasakhulayo. Ngakolunye udaba, abazali babantwana abafunda isikolo se-Ridings Private School base incwadi yezikhalazo kwabogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary bekhonona phezu kokuxotshwa kwababalisi abathathu ababikwa belolonga izifundi ukulungiselela ukuloba imihloliso kanye lokuba kulokungathembeki komphathisikolo lamalunga ebhodi okubikwa kusenzakala kiso. Omunye womzali ongathandanga ukubethwa ngegama uchasisa ngembangela ebafuqe ukukhweza lesi sikhalazo. Abazali bathi bakhathazekile ngodaba lokuxotshwa kwababalisi abafundisa amaklasi alabo abalungiselela ukuloba imihloliso kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Bathi bafuna kwenziwe njalo inhlolisiso ethiwa yi-forensic audit kundlela umphathi wesikolo kanye le-board yakulesi sikolo abasebenzisa ngayo imali abazihlawulela abantwababo sekule hungahunga lokuthi iyachaphazwa mahlayana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare.
Sibongile Mavis Gama. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngenkinga ezibhekane labesifazane zokuqonga kwentengo yempahla lokudla mihla lemihla elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, kufe umpholisa oyedwa ekudubukeni kwamabhomba amabili akade ethiwe emzimbeni yamalwecatsha esimoslem edlulisa amalawulo enkambeni ezimbili zamapholisa kwele Tunisia lamhlanje. Kulimele amanye amapholisa amabili kanye labantu makhaza akade bezihambela abathathu. Iziphathamandla ezilithumi zebandla lama-Democrats lakwele Melika ezizibike ukuthi zifuna ukuncintisa ukhetho lukamongameli kukhetho lokudinga umongameli welizwe zibe lengxoxo-mpikiswano esigabeni sakuqala sokudinga uzamelana lomongameli Trump kukhetho luka-2020. Enye njalo ingxoxo-mpikiswano i-debate ikhona lamhlanje phakathi kwabanye abalithumi ezenzelwa emangweni we-Florida. Ukuvezwa kwamagama eziphathamandla zebandla lezanu PF labanye abasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo okwenziwe inkokheli yentsha yezanu PF isithi abathembeki kumbe i-corruption sokulethe inkulumo kubandla leli lakuZulu mathupha. Abanye ngabathi umongameli Mnangagwa uqobo nguye owathuma intsha le ukuthi yethule amagama eziphathamandla lezi. Umnangagwa utshele idale le-Politburo ukuthi usebumbe i-commission ezagcwayisisa ngodaba lolu. kambe kukhona ukuzaphuma na ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla seZanu PF umnumzana Believe Gawule endawonye lesiphathamandla sebandla leMDC umnumzana Sengezo Chabangu onguye osungula lingqoqo
thina sakubona kudala ukuthi benjiyana abafowethu obhedi babehamba besiyathenga izindlu eVictoria Falls ngesikhathi nguminister of mines ama-diamond achabalala kwangathina esiphansi emhlubulweni wangakibo kwangatholi muntu lama-youth angazathola le msebenzi naleyo kwakungani sikhuluma ingane kwayo abantu laba siyavumelana ke athesi lama-youth ezanwa obulutsha ngani ngoba okumele bakunanzelele ukuthi ilizwe leli ngelabo thina sesikhulile sesisebenzile sesehlulekile njalo ukuthi siliguqule yibo abazaliguqula thina sesingabanika kuphela indlela
bakhona abanye mnumzana Gawule abathi njengoba inhlanzi ngayibola iqala ekhanda okuthi ukuthi okwenzakalayo lokho kutshengisa ukuthi iZanu PF iyehluleka njengebandla yiyo ebangela ukuthi kube layona le corruption uthini wena kwano
mina kangivumelani lakho ukuthi iZanu PF yiyo ebangela khonoko hatshi kodwa ngizazama ukubuyela emuva ukuthi kakhulu sibili izinto zawonakala nesikhathi sombuso lwana okamgaro odlulileyo lapho amapolisa ayehamba esenza khona ukuganga legcekeni kungani kusemthethweni ukuthi bathathele abantu izimali othihuri laba besezidoti zabo ingcekeza esabeka kwakubolile laphana yonke into wawuhamba abantu bebungutema i-corruption-ke kakhulu thina elizweni lethu leZimbabwe iqale khona pha esikhathi ekugcineni kombuso kamgabe kakhulu apha esiyibonele khona kodwa i-corruption ikhona emazweni amanye wonke even kubo-South Africa ikhona yikubona i-South Africa athi sibaphuma sibili bephethe amazembe wonke ukuthi bayilwise ukuthi bayiqede i-corruption siyakuthabela khonokwana so lathi njengeZimbabwe ihulumente sifuna ukuthi ihulumente ithengise ngokwenza kungabi yinkulumo kungemazwi kungabi ngamazwi kungela zenzo kutshengiswe ngezenzo ukuthi i-corruption ngempela ngempela sifuna ukuthi siyiqede siyilwiseni
mnumzana Chabangu uyavumelana laye yini umnumzana Gawule ngodaba lokubana hayi iZanu PF yona ayisiki ukuthi ingcolile kodwa kulaba bakhona abalutshwana abangcolile
hayi amvumelani laye umfowethu lamhlanje singeke sasola umgabe ngani ngoba umgabe ubengasebenzi yedwa omnangagwa bebengama-right hand person abakaumgali uthi wenka bonke laba bebekhona bonke ugawule laba bebekhona bengakasuki ebandleni le-MC so lamhlanje singeke sathi umgabe sesukile sibe sesithi umgabe nguye wayewrong bona nxa kwakusenzakala leyo corruption babesenzani babe yini akulasikhundla umnangagwa since 1980 angazange asithwale ube nguminister of defense ube nguspeaker of parliament ube yinto yonke security minister of security ube yinto yonke waba nguminister of finance so waba ngu-advisor kamgabi so kube vumelana le corruption leyo izanu ivele ibolile
nanto ke udaba mnumzana Gawule uthini wena
ngithanda ukuthi ngibuyele ngithi kumfowethu Chabangu ngiyananzelela ukuthi nxa sikhangela nge-corruption angitsho ukuthi balutshwane kuZanu P F angizange ngitsho njalo ngithanda ukuthi ngithi iZanu P F as much as iZanu P F ilabantu abacorrupt le-opposite ama-opposition parties labo MDC labantu abacorrupt mina kulabanye abantu esemabahambisa ku-anti-corruption commission engabahambisayo amabizo abo lento bazenzayo ba-corruption both MDC leZanu P F but ngisalindele ukuthi ngibone umsebenzi wakhona uyenza zakala okusegqeke umuntu Chabangu nxa ngingahlangana nawo ngakunika la marizo lokhu angufihli lokhu bagangile abantu ku-MDC bagange bafile ama-councillors akhona amasela amanye atonta izitendi lana enza idoti yonke both MDC eZanu P F konke kubolile konke akwehlukaniseki amasela ungahamisa laphana amasela amanye owamise laphana uyabona la amanye ngeMDC amanye ngayeZanu P F ngawo ngobuningi bawamasela lala amele eqedwe angivikeli umuntu angithi ukuthini but ngithi umbuso lo omutsha uvule amasango ukuthi kuvezwe i-anti-crack unit ku-ofisi kamongameli
mnumzana Chabangu wena ubona ungani i-commission lay ethiwa icubungule udaba lona lolo le-corruption izaphumelela yini ubona iza phuma lokubambekayo
se nama commission. Kambe mangali ama commission e Zimbabwe. Singa lista e Zimbabwe ili ama commission ama nengi. Ase afomwayo, abunjwa. Kwa utu ya zamgubuza imkumila yona leo commission. Dololo. Agula lutu. Olupumayo. Endi ngazi kipe leo mpumila yakona. Iafishwa. Ayikhitshwa leyo mpumela yaleyo commission.
Mnumzana Gawula usiqhubela uhlelo.
Ye asithini thina ke mfowethu Thabango. Ngithanda ukuthi ngithi mina ye asiyekele inkukhu ilalele amaqanda. Sibone ukuthi azaqaqada yini kumbe amahumile amaqanda la kumbe asoze khiphe lutho. Nangasoze khiphe lutho sizabona inkukhu sedlula isikhathi sayo sokulalela ukuthi hayi lapha kulanto ephumayo.
Hello ke ngumnumzana Believe Gawu lesiphathamandla sebandla lezano PF bexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla le MDC umnumzana Sengezo Tshabangu. Kwenze midlalo abalandeli bomdlalo wenguqu bathi balethemba lokuthi iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors lizadlulela phambili esigabeni esilandelayo esomncintiswano weAFCON oqhutshelwa kwele Egypt kulezi nsuku. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iqembu leZimbabwe libe ngujike lobhanqa 1-1 leUganda ngolwesithathu ntambama wempumelelo ethi iqembu lelili lomklomelo wodwa ngemva kwemidlalo emibili. Phezu kwengalane yemiklomelo yesibaya sikagroup A kule qembu le-Egypt lona eselithole ilungelo lokudlulela kwisigaba esilandelayo somncintiswano ngemva kokuba litshayele DRC 2-0 okutsho ukuba selinemiklomelo yesithupha. Iqembu le-Egypt litshayele iZimbabwe nge-1-0 emdlalweni okuyiwosungule umncintiswano walo nyaka. Endaweni yesibili kuhlezi iqembu leUganda lona lemiklomelo emine ngemva kokuba litshayele DRC 2-0 emdlalweni walo wokuqala wesigaba sezibaya. Umlandeli womdlalo wenguqu obukele umdlalo obuphakathi kweqembu leZimbabwe leUganda uSibonakaliso Ndlovu uthi iqembu leli lidlale ibhola elimthokozise kakhulu njalo lokhu kumupha ithemba lokuba benganqoba ele DRC emdlalweni wabo wesithathu njalo ungokugcina owezibaya.
Nxa bengadlala ngendlela abadlale ngayo leqembu leUganda, hayi bengadlulela phambili. Ngoba badlale kuhle kakhulu but basuke baba lomnyama nje ukuthi ibhora beliyali ukungena emambuleni. Kodwa nxa kuDRC inkosi ivumile imiklomelo emithathu bengaphuma belayo.
Intatheli izindaba ezemidlalo uNation Gogo yarira layo uthi iqembu lamaWarriors lilakho ukudlulela phambili nxa kungakhangelwa indlela elidlale ngayo leqembu leUganda.
Badlale kuhle sibili kodwa into abayiphamanzileyo kuyehluleka ukusebenzisa amathuba abawatholileyo. Kodwa sikhangele phambili sibona zani amaWarriors engaqhubekela phambili ngenxa yokuthi kufunakala amaqembu amabili kugrupu linye ngalinye njalo kuzaba lethuba lokubana iqembu eliyabe libe ngelesithathu eliyabe libe ngcono kulawa abe ngesithathu lienelise layo kuya phambili. So amaWarriors engadlala eqalinise ukunqoba iDRC balawo amathuba amaningi njalo amagulu okubana beqhubekele phambili.
Amaqembu azaphutha esendaweni ezimbili eziphezu kwengalane eziyisithupha azahlaladlulele kwisigaba esilandelayo esomncintiswano. Kodwa kuza kuba lamaqembu amane azaphutha esendaweni yesithathu lawo azadlulela phambili ngoba ithole imiklomelo ethe xaxa. Umlandeli weqembu lamaWarriors uCaroline Dube uthi yena abaqeqeshi beqembu lamaWarriors kuzamele badlale indima enkulu ekukhuthazeni abadlali babo ngoba abadlali laba bengathi abazithembi nxa bengabaphambi kwegedi.
Abagahli beqembu lamaWarriors sebekhuthe kakhulu imidlalo emibili asebeyidlali njalo kuzamile bekhuthazwe ukuba bengajahi nxa bengazithola bephambi kwegedi. Ikanti lo knowledge Msoli bamele bemdlalise noma ekhuthe kakhulu emdlalweni wabo leUganda.
Imidlalo yokucina yesibaya sikagroup A izadlalwa ngesonto lapho iqembu leZimbabwe lizadlala khona lele DRC kuthi leUganda lizadlala lele Egypt. Imidlalo izadlalwa ngehola lethoba munye ebusuku. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph. Kunjalo nje silokhu sikudaba lwezemidlalo. Intatheli izindaba yezemidlalo AVOA uSande Shomari okwele Egypt emncintiswaneni walonyaka weAFCON 2019 wenelise ukuthola ithuba lokuxoxa labadlali ababili beqembu elimela iZimbabwe lamaWarriors uKama Billiard kanye loThabani Kamsoko. Asizweni bekhuluma siqala ngoKama Billiard elandelwa nguThabani Kamsoko.
Just be patient with us. We appreciate the support. We know As strikers, we really need to score goals for us to win the matches. That's it. And we just need everyone right now. We also as disappointed as they are. And we're just going to look at the game and see what we didn't do well.
Sicela ukuthi libekezele. Siyakwazi ukuthi liyasisekela. Njengabagadli siyakwazi ukuthi kumele sihlohle. Sidane njengani. Sizahlolisisa umdlalo ozayo sibone ukuthi singenzani ukuze sihlohle. UNkulunkulu uzasisekela kulokho.
I think we did well. We just need to score goals, brother.
Sizamile kodwa kwehlule ngoba asilithelanga emambuleni njengalokho kade ukhangelelwe ngabantu.
I don't think there's anything else.
What I can say is we created more chances. We failed to convert them. We didn't have luck on our side today.
Sizinike amathuba amaningi loba nje sehlulekile uwasebenzisa. Sibe lomnyama. Kumele siwalungise amaphutha la sihlohle.
Now we have to rectify our mistakes and try to score the chance that we get.
Salibonani makadi molweni linjani konke konke kukhona TKP besigcibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Intengo yempahla edolobheni lakobulawayo iqhubeka iqansa nsuku zonke kulandela umthetho owethulwe nguhulumende othiwa Statutory Instrument 142 owalisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Abasakhulayo benhlanganiso ye Youth Under the Young People's Program Zimbabwe Vati, kumele inkokheli yamabandla amabili MDC lezanu PF bahlale phansi bakhulumisane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, sidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo 6:30. Igama lami nguChris Gande, ngilichiya ku Studio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.